Vachitaura pamahofisi kuti ebato ravo chinhoi mutevedzeri wakachigaro wedunhu remashonal and west vadekita nduna vati vari kufara kuti vakakunda mapato aitsigirwa navamugabe munzvimbo dzezvimba
vamunangagwa vahwinda mumashonal and west munove imo mune nzvimbo inonzi yekwazvimba maimbogara kana kuti munogara vaimbove mutungamiri wenyika iyoyi Mr. Robert Gabriel saka tinokorokotedzaii vemashonal and west kuti makapidugura muvengi inonzi iyo pachirungu annihilation makati kumuvengi hamuchati zvemag40 munomashonal and west
vamugabe vainge vati vanotsigira mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa kuti vave mutungamiri wenyika musarudzo dzakaitwa svondo rapera vachiti vainge vasingavhoteri mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanduna vati dunhu remashonal and west rimwe rematunhu mana akavhotera vamunangagwa nezanu pf zvine mutsindo
tichitarisawo kuti mashonal and west province ndo yakaitawo pamaprovince mana pakati pepeni maprovince province yedu yanga iri panumber 4 kana kuti yanga iri pakati pemaprovince mana akavhotera president idi munangagwa zvine mutsindo
kunyange bato rezanu pf razvipembedza kuti rakawana zvigaro 10 nezvisere pazvigaro 22 zviri mudunhu remashonal and west muzvare rudo mupofu vanoti zanu pf iri kupemberera kutadza sezvo yaingenge iine zvigaro 21 chete sarudzo dzisati dzaitwa
nekutoshamisika nekuti vari kutopembera nekufara asi vadropa netri chiva kuti vanogona kunge vanga vachitarisira kuti vachawana ari pasi pe18 saka zvavatowana 18 vari kutofunga kuti vagonesesa zvikuru kudarika zvavaitarisira
panyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa semutungamiri wenyika vanduna vati zvichaitwa panguva yakafanira pachitevedzerwa mutemo asi vayambira nhengo dzavo kuti dzisateerere zviri kubuda pamadandemutande zvekuti vamunangagwa vasi kuzogadzwa nyaya yekukunda kwavo isati yapera kumatare edzimhosva vashamisa vari kuendesa nyaya yezvakaburitswa nezimbabwe electoral commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vashamisa vanoti ivo ndivo vakakunda musarudzo iyi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata chigoriwa